Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 17, 2020. Makateerera kuStudio 7 nefenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sangano reEuropean Union nhasi rabvisa zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende rikawedzerawo zvirango izvi kukambani yehurumende yeZimbabwe Defence Industries negore rimwe chete. Gavhana vebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vanoti Zimbabwe haisi kuzobata-bata mari dzinobva kunze kwenyika uye vari kurwisa kudzikisa kukwira kwemitengo yezvinhu. Dzimwe nhengo dzebato reMDC mumasvingo dzotiza mishayadzo dzichihwanda mapurisa aya anonzi ari kuda kudzisunga zvichitevera mhirizhonga yakaitika nechishanu chapfuura mudhorobha iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reEuropean Union nhasi rabvisa zvirango zvakatemerwa vamwe vakuru vakuru muhurumende rikawedzera zvirango izvi kukambani yehurumende yeZimbabwe Defence Industries negore rimwe chete zvichitevera kuurayiwa kunonzi kwakaitwa vanhu nemasoja mukuratidzira kwakaitika munyika muna 2018. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Gwaro raburitswa neEU rinoti pane vanhu vana vabviswa pazvirango, uye vanhu ava vanoti mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga, gurukota rezvekurima vaPerence Shiri, mukuru wemauto vaPhilip Valerius Vanda, pamwe naamai Grace Mugabe, avo vaive mudzimai wevaimbova mutungamiriri wenyika mushakabvuva Robert Mugabe. VaMugabe vabviswawo pazvirango izvi zvichitevera kushaya kwavakaita gore rapera. Kunyange hazvo vanhu ava vabviswa pazvirango neEU, mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vachiri pazvirango zveAmerica. Gwaro reEU iri rinoti sangano iri rabudawo nechisungo chekuti Zimbabwe Defence Industries irambe iri pazvirango kwerimwe gore zvichitevera kusaferefetwa kwekutyorwa kwekodzero dzevanhu kunonzi kwakaitwa nevari muchiuto. Gwaro raburitswa neEU iri rinoti zvirango zvawedzererwa Zimbabwe Defence Industries hazvikanganise upfumi hwenyika yeZimbabwe, kusimwa kwemari munyika pamwe nekutengeserana pakati peZimbabwe neEU. EU yati zvirango izvi zvicharamba zviripo kukambani yeZDI senzira yekukurudzira kuti munyika mutevedzerwe mutemo pamwe nekuremekedza kodzero dzevanhu. Mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavelas Mkumalo vati vanotambira danho ratorwa neEU iri.
Tinogamuchira danho ratorwa neEuropean Union rekusiya kambani yezvombo iyo yehurumende yeZimbabwe Defence Industries iri pazvirango zveupfumi. Tinoona nguva zhinji kambani iyi ndiyo inoshandiswa kuunganidza mari nekuunza zvombo muno munyika. Tinoona ndo zvombo zviri kushandiswa kutyora kodzero dzevanhu.
VaKumalo vati danho ratorwa neEU iri rinotobatsira kuti kodzero dzevanhu munyika dzicherechedzwe.
Kambani iyi haingarambi ichishandiswa nehurumende kuita mabasa eudzvanyiriri kuti vanhu vasakwanise kunge vachiinjoya kodzero dzavo dzakafanana ne the right to assembly, the right to association, freedom of speech nezvimwe zvakadaro.
Zvichakadai, mutevedzeri wemutauriri webato guru rinopikisa reMDC inotungamirirwa na Nelson Chamisa, vaLuke Tamborinyoka vati zviri kuhurumende yavaEmerson Mnangagwa kuti zvirango izvi zvibviswe zvachose.
Dzimwe nyika dzinokoshesa upenyu hwevanhu, saka namuri hurumende muchidashura nekuponda vanhu venyu zvinonetsa kuti dzimwe nyika dzitambire zvakadaro. Saka ivo vanhu vezana vanoziva zvavanofanira kuita kana vachida kuti vanyatsorespectwa nedzimwe nyika uyezve kuti vadyidzane nedzimwe nyika sezvarutaura vari kuti engagement re-engagement drive.
Mutevedzeri wegurukota rinoona zvekuburitswa kwemashoko vaenergy mutodi vati vafara zvikuru sehurumende kuti vachiwenga nevamwe vavo vabviswa pazvirango. Vakati zvirango zvose zvakatemerwa Zimbabwe neEU zvinofanira kubviswa. Vamutodi vati hurumende iri kutora matano pamusoro pevari muchiuto vari kufungidzirwa kuti vakakonzeresa kufa kwevanhu muna Nyamavhuvhu 2018.
Iyoyo inyaya iri muhurumende, inyaya iri mukati memaofisi edu ehurumende. Ticharamba tichiongorora, tichikurukurirana zvakare neEU, tichionesana mafambiro akaita zvinhu, nokuti kune mareports anotaura kuti kwa kune mahooligans aipindira paiita mademonstrations, vanga vakabata zvigwagwagwa, vanogona kudaro vari vanhu vakashandisa zvigwagwagwa izvozvo kuita zvisiri izvo kupfuura vanhu kuti zvizonzi hurumende ndo yazviita. At the same time tine zvakabuda mucommission yavamashandi. Saka zvose izvo tiri kuzviwerengedza pamwe chete, tova nedecision yatinechaita sehurumende, iri danho rinotorwa nehurumende yavamunangagwa kuti tione kuti tingadzire sei nevanonenerwa kana kuti nevachange vachibatwa nemhosva yekunge vadi vaita izvo.
Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vasivusiso mwoyo vaburitsawo mashoko ekuti hurumende inotambira danho ratorwa neEU iri, vachiti izvi zvinoratidza kucherechedzwa kwekuvandudza zvinhu munyika kwavanoti kuri kuitwa nehurumende yavamunangagwa. Vamoyo vati zvirango zvese zvakatemerwa Zimbabwe zviri kukanganisa kuvandudza kwavari kuita zvinhu munyika, vachiti zvinofanira kubviswa zvose nekukasika, zvikuru sei panguva iyo nyika yakatarisana nenzara inotya. Isa vamoyo vati hurumende yeZimbabwe icharamba ichiita nhaurirano neEU, vachiti mumwe musangano wokuedza kugadzirisa ukama pakati peZimbabwe neEU uchaitwa muna chikumi, uye musangano uyu wakatarisirwa kuitirwa kuBrussels zvichitevera mumwe musangano wakadai wakaitwa muHarare mukupera kwegore rapera. EU yakurudzira Zimbabwe kuti ivandudze upfumi hwenyika pamwe nezvematongerwo enyika nekukasika kuitira kuti izvi zvigobatsira ruzhinji rweZimbabwe. Sangano iri rakurudzirawo hurumende kuti iferefete zvakabuda mugwaro rakaburitswa nekomishena yaitungamirirwa nevakambo vemutungamiriri weSouth Africa vaHalima Motlanthe nekukasika, pasina kuramba hurumende ichitora nguva yayo mukuita izvi kuitira kuti vanonzi vakatyora kodzero dzevanhu vatongwe. EU yakurudzirawo kuti paitwe nhaurirano dzisingasiye vamwe vanhu panze kuitira kuti Zimbabwe igadzirise matambudziko akatarisana nenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Gavana vebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mangudya, vanoti Zimbabwe haisi kuzobata mari dzinobva kunze kwenyika uye vari kurwisa kudzikisa kukwira kwemitengo yezvinhu. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitura urongwa hwekufambiswa kwemari kana kuti monetary policy statement, Dr. John Mangudya vati hurumende haina chidokwa-dokwa chekubata-bata mari dzinotumirwa kubva kunze kwenyika anonzi pachirungu mafree funds, uye vakati vanenge vatumirwa mari idzi vakasununguka kuita zvavanoda nadzo.
Vane mari yavo kunze kwenyika, mafree funds diaspora muzimbabwe choida chaizvo, iri very free and safe, and that is my account menyu moshasa madei mura machiita tine mafee okamanze chanzva vanenge vachisaraya nemafuren gaenze tine kuti kuimporta kwefood
vamangudya vatiwo vari kushandawo kuona kuti mitengo yezvinhu zvakasiyana-siyana hairambi ichikwira, vachiti panozopera gore vari kutarisa kuti inflation inge yadzika kusvika pasvikamu makumi mashanu kubva muzana.
Zimbabwe inofanira kuti inflation yedu idzike gore rino below 5% per month. Chechipiri kuti isu Reserve Bank tichashanda kuitira kuti matargets iwo abatwe through etinotizo monetary targeting framework.
Gavana vebhanga guru ava vatiwo vari kufadzwa nerwendo rwatorwa nenyika mukuzvirumura kubva mukushandisa madhora ekuamerica. Vamangudya vati zvinotora makore kuti nyika ibude mukushandisa mari yekunze kwenyika, uye hazvigoneki nenguva pfupi. Vati pari zvino zvikamu makumi matatu nezvinomwe kubva muzana zvemari iri mumabhanga imari yekunze, asi zvikamu makumi matanhatu nezvitatu kubva muzana yava mari yemuno. Vamangudya vati vanotarisira kuti mari dzekunze dziri mumabhanga dzirambe dzichiderera zvishoma nezvishoma. Nyanzvi mune zveupfumi vaPersistence Gwanyanya vaudze Studio 7 kuti panoda kushandwa zvakanyanya kuti zvishuviro zvebhanga guru zvekuona kuti mitengo yadzika zvazadzikiswa. VaGwanyanya vabvumiranawo navamangudya kuti zvinoda makore kuti Zimbabwe nyatsoti yabuda mukushandisa mari yekunze kwenyika.
Changa chiita sekuti hachisi chokwadi, chiita sekuti tinozvinyepera. Saka tikafamba tiri pachokwadi, tikaziva kuti hatisviki nezuva rimwe chete, zvingatora nguva yakawanda. Ndozvinoita kuti tive tiine tarisiro uyezve tigogona kuudza vanhu vavewo nevimbo nezvatinenge tichiita senyika.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vari nhengo yeMDC vatapiwa mashakada vatiwo kusabata kubatwa kwemari dzevanhu dzinobva kunze ndizvo zvinotarisirwa sezvo bumbiro remutemo yenyika risingabvumidzi kuita izvi. Vati RBZ inofanirwa kuramba ichiremekedza izvi. Asi vamashakada vati havaoni hurumende ichibudirira mukudzikisa mitengo yezvinhu nekuda kwekuchinjwa kwemari mumigwagwa, vachiti maonero avo ndeyekuti mitengo icharamba ichitokwira.
Izvi hazvishamisi nokuti ndozvazvinofanira kunge zviri, nokuti kana munhu aine mari yake aopena foreign currency account imari yake haisiri yehurumende. Saka tinofara nokuti vari kuramba vachiona kuti zvavakamboita kudhara zviya zvokureidha maaccounts vachitora mari dzevanhu hazvina zvazvinobatsira nyika, zvinotokanganisa confidence yenyika.
Kunyange zvazvo mabhanga nevane maresidence varivo vanofanirwa kuchinja mari pamutemo, vanhu vazhinji vanonochinja mari yavo yekunze kwenyika mumigwagwa nekuti vanowana mari yakawanda kudarika yavanopiwa mumabhanga. Vamangudya vati mitengo yezvinhu iri kunyanya kuitwa nemafungiro everuzhinji kunyanya vachitoredzera zvakamboitika, asi vakurudzira veruzhinji kuti vachitarise zvemberi kwete shure kwakabviwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Dzimwe nhengo dzeMDC mumasvingo dzinonzi dzave kutiza misha yadzo dzichihwanda mapurisa aya anonzi ari kuda kudzisunga zvichitevera mhirizhonga yakaitika nechishanu chapfuura paitongwa mutevedzeri vasachigaro webato iri vaJob Scala mudare repamusoro mudhorobha remasvingo. Mutoro wedu enhau Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Dzimwe nhengo nhanhatu kusanganisira makanzere maviri dzatorwa nemapurisa nhasi dzikaendeswa kukamba yemapurisa yemasvingo Central Police Station, uko kwadzanonyoreswa magwara emhosva ekuparadza mudziyo pamwe chete nekuita mhirizhonga. Nhengo dzeMDC nhanhatu idzi idzo dzinosanganisira vaJefferson Chitando, makanzuro anoti vataruona Vembo vaRichard Musekiwa pamwe namuzvare Olivia Taruona dzaiswa mumaoko egweta iro riri kuvamiririra reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaMartin Mureri. VaMureri vatenda kuti vari kumirira nhengo dzeMDC idzo dzavati dzichazodarwa zvakare kumapurisa apedza kufirifeta nyaya yadzo kuti dzigozoendeswa kudare redzimhosva.
Tigiri vakawanda vebato kweMDC vari kuramba vachisungwa kusanganisira makanzelas anoti vanakurawone, vanamusekiwa, vanavavembo pamwe chete nanavachitando, vana Olivia Tobaiwa, vese vavo vari kudanwa kumapurisa. Asi kuti vachiri kuferefeta, vachiri kutsvaka, vachiti aiwa vanogona kunge varivo variva nechokuita nekuputswa kwaitwa mudziyo yakaputswa muguta remasvingo musi weFriday paiturwa mutongo vaJob Scala.
Mumwe wevasungwa ava vachitando vanoti vave kutya kudzokera kunogara pamba pavo.
Motokari yanga isina kuregistration, vauya vasina kupfeka hembe, ndobva vada kundimanikidza kuti ndipinde mumotokari mavo, asi ndaramba. Vandazonditora gweta ndibva ndaenda nagweta rangu kwavari kuofisi kwavo. Vanondosvika vachinondibvunza, mibvunzo yavanga vachinyanya kundibvunza ndeyekuti ini ndakatora chinzvimbo chipi chokuona kuti kuparadzwa kwakaitwa zvinhu mudhorobheni uyezve kurohwa kwakaitwa mapurisa nokurwisana kwakaitwa navanhu nokukandwa kwakaitwa matear gas, uyezve kuti paimba pangu pakavata vanhu here musi wa13 usiku hwekuti vanhu vazoenda kukoti yavaSikala. Aiwa,
Murongi wemisangano mboka reve shidigi we MDC. Vagoti tulikura one. Au vakasungwa nezuro wanoti. Veshidigi wa shinji vato tizamisha yavo nekushika kusungwa.
Mapurisa arukutevira vanhu ve MDC. Kunyanya wechidiki. Vargo watevira mzimba. Vargo watevira pawama tandarira. Vargo watevira pose pawa ningavari. Vashiva tora wachenda na wuku kuchitokis kwa avu. Kavano asima kutuda wechidiki ndo wa inye na kukonzira mbizu. Mwaka itika munu mkutere mashungo mfue Friday. Kisa kava jinji watu wa muhaidi.
Zimwe nengo zebato iri. Zinonzi zaka sungwa na isha anu chatosura na watigiribe MDC ni mapurisa. Apo zaya ipanze pedari. Zishirati za rutigiro kuna waskala. Baskala vaituriwa mutongo wavo pamosa yava mudarere pamusoro yekuda kubvisa mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa pachigaro. Mapurisa akashandisa utsi hunokashidza pamwe nekudira vanhu mvura inovava mukuedza kuparadza vanhu vakange vaungana ava. Mutongi wadaro vakazowana vasikala vasina mhosva panyaya iyi. Mutauriri wemapurisa Masvingo, Chief Inspector Charity Mazula, varamba kutaura neStudio 7 vachiti vaita mutete panyaya iyi. Iyo yavati inoda mutauriri wemapurisa munyika yose, Assistant Commissioner Paul Nyati. Vanyati vanga vasingadairi nharembozha yavo asi vazotuma mumwe wemuhofisi yavo kuti afonere Studio 7 achiti vakabatikana. Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC valukutamberi nyoka vashoropodza kushungurudzwa kuri kuita vatsigiri vavo nemapurisa.
Zano izano zvairi kuita izvozvi ndizvo zvozongoramba ichishungurudza vatungamiri veMDC. Asi satipi takabva takapfumbata chirumoko chatakapfumbata mumoko ndechishanduko.
VMDC vanoti vanotarisira kuti uwandu hwenhengo dzavo dzichasungwa huchawedzera nekuti vachiri kutsvagwa vakawanda. Mapurisa ari kupomera vatsigiri vebato rinopikisa iri mhosva yekupwanya motokari yemapurisa inoshandiswa mukudira vanhu mvura inovava iyo yavanoti yakatemwa nematombo. Mapurisa anotiwo vatsigiri ava vakaparadza midhuri nemisika mudhorobha musi uyu. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Tarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reWorld Health Organization razivisa nezvemunhu wekutanga kuwanikwa aine chirwere checoronavirus muAfrica. Murwere uyu achengetedzwa pake oga muchipatara chemuEgypt. Gurukota rezvekunze kwenyika muAmerica vaMike Pompeo avari kushanya kuAngola varumbidza matano emutungamiri wenyika iyi vaJoao Lourenco ekurwisa huori. Vabereki vane vana vakaremara vanoti vave kushaya kuti voita sei sezvo vasina mari yekutenga mishonga inenge ichidiva nevezvitoro zvinotengesa mishonga inoshandiswa nevana ava. Kirimu Dzamiri anotipa nyaya inotevera.
Amai Brenda Muchika mubereki anogara kuSunningdale. Amai Muchika vane mwanasikana ane makore mapfumbamwe uyo akavhiringwa pfungwa dzake nechirwere checerebral palsy. Amai ava vanoti kana mwana wavo akarwara havapiwe mushonga vachinzi endai kunotenga mishonga kuzvitoro zvemishonga zvisiri zvehurumende.
Chiri kunetsa kumaclinic kana kuti makaunti hospitals patiri kuenda. One. Dzinguva manesa hatinzwisisi kuti vanhu vedu vane problems akaita sei. Chechitu, mushonga haisi kuwanikwa kumagovernment hospitals.
Amai Muchika vanoti semunhu anoshaya vanenge vachitodawo kubatsirwa nehurumende kuitira kuti vakwanise kuwanira mwana wavo mushonga.
Inini hangu ndakazonyevera ndikuda pamushongo weexima iwanikwa kumagovernment hospitals at least inenge iri nani mapraisi acho than mafarmasi. Noti ndikatarisa mushongo kunzi 14 days haushandi more than 2 weeks saka pamwedzi neichida more than 18 days.
Mumwe mubereki amai Monica Machingura vanotiwo upenyu huri kuvaomera uye semunhu akarambwa nemurume mushure mekunge vaita vana vaviri vakaremara havana kwavanowana mari yekurapisa vana vavo. Mutungamiri weNational Council of Disabled Persons of Zimbabwe amai Farai Cherera vanoti nekuoma kwaita zvinhu munyika chikumbiro chavo ndechekuti dai hurumende yabatsirawo vana vakaremara nekuvawanira mishonga.
Ndaingofunga kuti dai hurumende yangoti treatment kuvanhu vakaremara zvaigona kubatsira zvakanyanya kunyange maconsultation nokuti kazhinji kacho unobhadhara consultation fee asi kuti ugozowana mishonga woishaya wonyorerwa.
Amai Cherera avo vanofamba newheelchair vanoti vakaremara vaimbowana rubatsiro kubva kubazi rehurumende rezvekugara zvakanaka kwevanhu iro raimbobhadharira vamwe vakaremara mari kuti varapwe pachena kuzvipatara nemakiriniki ehurumende hazvichisiri kuitika.
Kudhara akanga ari kumafree medical treatment nekuti unoenda under social welfare then social welfare will pay on behalf of you but not for everyone anenge ane disability kuti anowana access yakadaro vaisarudzi pane organization inomirira vanhu vakaremara mamiriro azvakaita zvakatorema.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kugurukota rezvemabasa nekugara kwakanaka kwevanhu munyika vaPaul Mavhima pamwe negurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo kuti tinzwe kuti hurumende yakamira papi panyaya yerubatsiro kuvanhu vakaremara zvikuru vana vadiki. Asi sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezveutano Dr. Ruth Labode vanoti bazi reutano harina mari yokubatsira vakaremara nokuti pari zvino riri kutoshayawo mari yokutenga mushonga unonyanya radza marwadzo unotengwa nemari iri pasi pasi.
Se Minister of Health andifungi kuti pari zvino vane mari yekuti vangaende kunotenga rumende iripo iyi vachitadza kupa antibiotic yakachipa iri kutengwa mumafamasi $10 kuti wanikwe pagomo pachipatara rumende hapana zvainogona kuita.
Nyanzvi inoona nezveurema musangano reNational Association for Care of the Handicapped vafamba nemi magweva vanoti pavanhu vose vanotambura zvikamu makumi maviri kubva muzana vanhu vakaremara uye vazhinji vavo havana mabasa. Kunyange hazvo Zimbabwe yakasaina chibvumirano cheUnited Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities mugore 2013, nyanzvi munyaya dzemitemo pamwe neutano dzinoti zviga zveUnited Nations hazvisati zvaiswa mubumbiro remitemo yenyika, izvo zvinosiya hurumende isinganetserwe kukundikana kwayo kupa rubatsiro kuvanhu vakaremara. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
America nasi iri kucherechedza vatungamiri venyika iyi nemabasa avakaita mukukurudzira utongo hwejekerere. Zuva iri rinouya panguva iyo mutungamiri weAmerica ava Donald Trump vakawanikwa vasina mhosva panyaya dzavanga vari kupomerwa dzekushandisa masimba avo zviri kunze kwemutemo uye kuda kuvhiringidza dare reparamende kuferefeta nyaya dzavo. Muzvinafundo hwepamalone University kuOhio muno muAmerica, Dr. Moses Rumano vanoti zvizhinji zvingadzidzwe neZimbabwe pamusoro pekuremekedza vatungamiri venyika varipo nevakatisiya zvinokwanisa kuwanikwawo mukutevera cherechedzo iri kuitwa neAmerica. Ngatinzwei hurukuru yavaita naMavelous Muhlanganya weStudio 7.
Rakakosha nekuti izuva rakatangwa muno kurangarira anova munhu akatanga kuti ndiwakatanga nyika inoyi, George Washington. Saka inopo kuti izuva rekucherechedza watungamiriri kana mapresidents nebasa ravanoita guru. Mapresidents akashaika akazorora nevachiripo. Saka izuva rinokosha iri rekurangarira ubasa hunenge hwaitwa nevatungamiriri mukati menyika ino.
Tichitarisa kuti imo muno varipo pachigaro pari zvino vaDonald Trump vachangobva kubva munyaya dzeimpeachment, munoona kurangarirwa kwezuva iri kwakasiyana here gore rino nezvatinosimboona?
Ndinoona kuti kurangarirwa kwacho kunosiyana gore rino nekuti zvanga zvichiitika izvi vanhu vanenge vakutsutsumwa kana vanhu vanenge vasiri kunyatsogutsikanaba neubasa hwemutungamiriri ariko kana wapurezidendi aripo. Kuti kana purezidendi achiita zvakafanana nezvaanenge achipomerwa mhosva sekuti anozvidza dare kana kuti anofunga kuti ari pamusoro pemutemo wenyika, vanhu havazonyatsofareba kuti hongu zuva iri rakapuhwa haro, asi munhu aripo pachigaro haakodzereba kuita kuti anga achipuhwa kodzero dzekuti vanhu vazoita panguva yekuita holiday, kuti zviito zvacho hazvina kubuda zvakanakama.
Asika vamwe vanoti vaTrump vakabatwa vasina mhosva.
Ndizvozvo zvazvo zvakabuda zviripo pakazoonekwa, asi chipomerwa ichocho chinonetsa kuti chigobva kune weruzhinji wakange wachitarisa nenyaya iyi uye kuti yaifamba sei. Uye vazhinji vanenge vasingakarireba kuti munhu wapurezidhendi agozosvika sekuti anosvika kupomerwa mhosva yekuti ari kutadza kutedzera mitemo yenyika yake yaanotungamira.
Zvii zvingadzidzwe neZimbabwe pane zuva irori ratinaro imo muno nhasi?
Zimbabwe inodzidzawo kuti kurangarira vatungamiriri kwakanaka kwakakosha, uye vatungamiriri vaite zvakanaka mukati mekutungamirira kwavanoita vanhu. Vanhu vachiungana, vachifara, vachitaura vari pamwe chete, vachiwirirana. Ndinoona zvichikosha izvozvo sekuti izuva reholidhe, vanhu vakagara kudzimba vasiri kuenda kumabasa vachiita zvavanenge vachiita, vachirangarira ubasa hwakanaka hunoitwa nevatungamiriri wenyika.
Vanga vari muzvinafundo wepamalone University kuOhio muno muAmerica, Dr. Moses Rumano vachitaura naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7. Munhau dzemitambo, vateveri vemutambo wenhabvu muZimbabwe vari kutarisira kuti chikwata chenyika chichapinzwa mugungano rezvikwata zvakapfava apo veConfederation of African Football manera anhasi vari kuisa zvikwata mumagungano emafinari e2020 Africa Nations Championships kana kuti CHAN. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Zimbabwe iri kupinda munguwani nezvimwe zvikwata gumi nezvishanu izvo zvakabudirira kuenda kumafinari emakundano aya ayo ari kuitwa kechitanhatu asi iko zvino muCameroon muna kubvumbi. Kunze kweZimbabwe neCameroon, zvimwe zvikwata zviri kupinda munguwani iyi iCongo, DR Congo, Guinea, Rwanda, Togo, Uganda, Tanzania, Libya, Morocco, Namibia, Burkina Faso, Niger, Mali ne Zambia. Asi vateveri vebhora munyika vari kuda kuti maOrias asaiiswe mugungano rimwe chete nezvikwata zvakaita seCongo DR, Tanzania neZambia idzo dzine nhabvu yemunyika yakati simukei. Aimbotambira Capes United neZimbabwe Under 23 kudzanai mukucha anoti Zimbabwe inenge yaiita rombo rakanaka ikasasanganiswa neMorocco, DR Congo neZambia idzo dzine zvikwata zviri kokwikwidza zvine mutsindo muCAF Champions League nemuCAF Confederation Cup. Makundano eChan anokwikwidzwa nevatambi vanotambira zvikwata zvemunyika dzavo chete. Asi mumwe muteveri wemutambo uyu muzvare Nyarai Mashaure vanoti zvimwe zvikwata zvese hazvivavhundutse kunze kweCameroon iyo iri pamusha.
Droi tutoenda zvatisa hatitombo kwate manje. Matimu ese hapana timu yatinokwata asi Cameroon nika tungoivhundukawo zvimwe zvezve nekuti timu inenge iri pahome payo.
Vaimboridza pembe munhabvu yepamusoro yePremier Soccer League vasemu Hamandrawana vanoti hazvinei kuti maOrias achatamba nezvikwata zvipi asi kuti gadziriro yakasimba inosanganisira kutamba nezvikwata zvakasimba ndiyo inodikanwa.
Panodiwa gadziriro yakafanana nekuti tinofanira kuti titambe nemateams mahombe kuita kuti tiwane exposure pamberi apa so that kana tichinge taakutamba vanhu vedu vanenge vajela zvinenge zvaakuita.
Muteveri wechikwata cheCapes United vaPhilip Regede vanoti sezvo nhabvu yePremier Soccer League munyika iri pazororo ino ndiyo nguva yekuita gadziriro yechikwata chenyika ichi. Makundano aya ari kushandiswa zvekare kuona kuti Cameroon inokwanisa here kuzosimudza makwikwi e2021 Africa Cup of Nations ayo ari kufanira kuitirwa munyika iyi munandira gore noya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri musakanganwa wachirongwa cheLive Talk na 8 PM nhasi apo tichange tichitarisa nezvedanho ratorwa nesangano reEuropean Union rokubvisa pazvirango vamwe vakuru muhurumende uyewo kuwedzera zvirango negore kukambani yehurumende yeZimbabwe Defence Industries. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Sangano re European Union rinobvisa pazvirango vamwe vakuru muhurumende uye kuwedzera zvirango izvi kukambani yehurumende yeZimbabwe Defence Force Defence Industries negore rimwe chete. Gavhuna webhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vanoti Zimbabwe haisi kuzobata-bata mari dzinobva kunze kwenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai yane mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mina Chris Gande.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhlaka 17 kuNhlolanja 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
The use of the normal currency for transacting purposes has also continued to go up, reaching a total amount of $459 million from 189 million transactions for the full year of 2019.
Usibalukhulu webhanga leReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya uthi ukusetshenziswa kwemali yelizwe kuqhubekela phambili kuhle.
Silapha eluveve sincedisa abantu ngokubanika amanglasi okubalisa, sibanika ama-lotions for the abantu abale-albinism. Sincedisa abadala between 35 and 65 years ngama-reading glasses for free.
Abenhlanganiso ye-Lions International babuthanise izakhamizi zakobulawe emkhosini wokuzinceda ukuhlola amehlo lomkhuhlane wethukela. Abomanyano we-European Union lamhlanje bakhiphe ezinye iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe kuluhlu lwabetheswa izijeziso zenotho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Usibalukhulu webhanga lelizwe leReserve Bank of Zimbabwe uDr. John Mangudya uthi ukusetshenziswa kwemali yelizwe kuqhubekela phambili kuhle uhulumende ekhangelele ukuba kusiyaphela iminyaka emihlanu elandelayo sekubuyelwe esimeni sokuthi umuntu wonke uyabe esebenzisa imali yeZimbabwe. UMavis Gama usethulela loludaba ngokugcweleyo eseHarare.
UMangudya uveze lokhu esethula umbiko oqakathekileyo wezemali owe-monetary policy emkhosini owenzelwe esigodlweni se-RBZ eHarare namhlanje.
Sibona ukusetshenziswa kwemali yakuleli sekusanda elizweni abantu bethenga lokuthengiselana ngayo. Sekufike kumali engaba ngamabhiliyoni angu-450 kusuka ku-189 million abantu bethenga lokuthengiselana kumnyaka ka-2019. Kuyinto ejabulisayo ukuthi uzulu usebenzisa imali yakuleli kwezokuthengiselana.
Uthembise njalo abathola imali yaphandle kwelizwe efikela emabhanga eZimbabwe ukuba mabangesabi ngoba ilondolozekile kuma-accounts abo.
The use of free funds in Zimbabwe has always been allowed since time immemorial.
Ukusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe kuhlezi kuvunyelwa kuleli eleZimbabwe kusukela kudala. Awukaguquki lokho. Limali yakwamanye amazwe ikusilinganiso sokungamashumi amathathu ekhulwini semali engenayo eZimbabwe kumali ethola ilizwe lapho lithe lathengisa impahla kwamanye amazwe. Yimali eningi leyo kuzimali ezilethwa nguZulu elizweni.
Kodwa umnumzana Mlindelwa Mancitshana isizalwane seZimbabwe oyingcitshi kwezombusazwe lakwezomnotho uwamukela ngokuthandabuza umbiko kaMangudya.
Imali yeZimbabwe kwakathesi akulo umuntu oyifunayo. Wonke umuntu wonke alakho usecharger elinganisa ngedola leMelika. So ukuthi ilizwe leZimbabwe kwakathesi idola lelizwe yilo selithethe ipower, angiboni ukuthi kuyahambelana la kutshoyo ngoba wonke umuntu akasalifuni idola leZimbabwe. Wonke umuntu usefuna idola lemelika. So i de-dollarization akhuluma ngayo kayi exist, kayiphili, into engaphiliyo liyana. Okuyikho kumqoka kade sesikubonayo ukuthi wonke umuntu sebuyele kudola lemelika. So kusalele yena nje uhulumende kuphela ukuthi agcwalisise okwenzakalayo kuyikonomi ukuthi anike abantu i-US dollar.
Umsekeli womkhokheli welinye lamabandla aphikisayo elizweni ele-Labour Economists and African Democrats Lead, umnumzana Patrick Ndlovu, uthi bona njengebandla ababuzwisisi okuthiwo ngumangujika.
Ngoba into ayikhulumayo ayisuye into eyenzakalayo on the ground. Ngoba kade singabhoda amashopu wonke lawo, they are now charging their things in US dollars. Then if you want to pay ubhadala nge-RTGS bekutshela ukuthi u-convert from US to RTGS. So kunoka ukhuluma yakwenzakali on the ground, but maybe kuyenzakala same lapha esingazikhona.
Okwenzakalayo elizweni okwamanje, uNdlovu uthi kwehlukile kakhulu lalokho okukhulunywa ngumangujika.
Into esingambonga ngayo ngokuthi khona umuntu angathumeza imali ephandle emazweni buye emabhenki, umuntu uyayithola imali yakho ninjalo. Khonapho ngingavumelana laye ukuthi on that issue I think right, and thank them for that ukuthi khona. Anyone can get imali ayifunayo ivela phandle, uyayithola injalo. But okunye lokho kwe-dollarization angivumelani layo, ngoba vele into zonke kusho ukuthi khona abantu vele abasafuni i-bond kumbe i-RTGS, but sebe-charge ngama-US dollars.
UDr Mangujika utshele abakade bekulo mkhosi ukuba isilinganiso sokugugudeka komnotho welizwe ese-inflation siza kwehla ngengxenye ekhulwini 50% lapho usiyaphela lumnyaka ka-2020. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Abenhlanganiso ye-Lions International babuthanise izakhamizi zakobulawayo emkhosini wokuzinceda ukuhlola amehlo umkhuhlane wethukela kanye lokuzinikeza amafutha avikela ukutshiswa lilanga kwamaphila le-albinism. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Abenhlanganiso ye-Lions International babuthanise izakhamizi zakobulawayo emkhosini wokuzinceda ukuhlola amehlo umkhuhlane wethukela kanye lokunikeza amafutha avikela ukutshiswa lilanga kwabaphila le-albinism. Abaphila le-albinism labadala bamukele ngenjabulo amafutha lamangilazi okubala kungelanhlawulo, bethi akulula ukuthi bathole imali yokuthi bayehlolwa ezibhedlela njalo okwamanje odokotela lokhe bekhalala imisebenzi. Umnumzana Albert Mkandla owenhlanganiso ye-Lions International uchasisa ngohlelo lwabo lolu.
Silapha eluveve sincedisa abantu ngokubanika amanglasi okubalisa, sibanika ama-lotions for the abantu abale-albinism. Sincedisa abadala between 35 and 65 years lama-reading glasses for free.
Umsekeli kamphathi ntambo wezamafekithali lokuthengiselana elilunga ledale lephalamende emela izansi yakobulawayo umnumzana Raj Modi laye ube khona kulumkhosi.
I do this once medical camp.
Lokhu sikwenza njalo nje ukuncedisa impila kahle kaZulu. Namhla sipha abantu amangilazi okubala ayi-3000 RTGS ezitolo ezisedolobheni. Kodwa ke lapha sipha mahala ngemva kokuhlola amehlo njalo lempumela itshengisa ukuba uyawadinga. Lokhu kuhle kakhulu ngoba nxa umuntu ezihambela kudokotela angabhadala 5000 RTGS kodwa ke lapha konke kwenziwa mahala.
Which is very good because the whole process can cost about $5000 if somebody wants to go to the doctor.
Unkosikazi Sharon Gumbi omunye wabaphila le-albinism ekhokhela inhlanganiso ye-Princess Safety Center uchaza inhlupho abahlangana lazo.
Silama challenges amaningi kakhulu nani i-skin cancer ebangwa ukuswelakala kwe-skin lotion njalo lempahla ezinde ezingaba zisivikela elangeni. I-skin lotion singayiswela, siyakhathazeka kakhulu kakhulu ngesizathu selanga and iyadura kakhulu, ayithengeki. Ura imbodlela eyodwa nje engayenza ukuthi umuntu akwanise ukuqeda inyanga ungayithola ngabo 300 to 500 RTGS. Silama challenges njalo awami amehlo kakhulu umuntu wonke nje ophila lalolu hlupho lwe-albinism ule problem ye-eyesight so siyafisa ukuthi ngabe mahlabezulu liyasincedisa ukuthi sithole ama-glasses ama-spectacles and then ukuthi sithole futhi ama-sunscreen
omunye wabasakhulayo ophila le-albinism umnumzana Ben Dube uthi lanxa lamhlanje bethole amafutha la kungelambadalo bona abakucelayo ukuthi intengo yawo lapho bezithengela yehliswe ngoba iqonge kakhulu eZimbabwe
sizile lapha eBitol lapha okade kulohlelo khona olokuphiwa ama class lokutest ama class sibonge kakhulu ngoba sikutholile esikuzeleyo basiphile iprescription and then lama class isayizo kade ulawo swatholile I ama lotion esiwagcobayo thina price yakhona akhona sebili but I price iyadura kakhulu vele more 300 pound vele igapha elabe lelincane futhi so vele siyayenza okukuphathisa egoli because egoli kuchipile
umnumzana Albert Khumalo oyisakhamuzi sakobulawayo uthi yena uyabonga ukuba uthole usizo namhlanje
hayi uhlelo lwanamhla lukhululekile kakhulu emoyeni ngoba bendlohlupho lokubala incede kakhulu into endithokozisa ukuthi uhlelo lolo i-free imahara amangilazi bevele nge-problem yamehlo senzama kumadokotela ngehluleka ukuwathenga lapha hayi ngithokozile kakhulu imahara amangilazi
lolu hlelo lokuhlola amehlo kungelambadalo lwelanga elilodwa lwenzelwe eLuveve eBeitel kobulawayo luqoqwe ngabenhlanganiso yeBulawayo Centenary Lions Club bemanyene labe Lions International umsekeli kamphathi ntambo wezama industry lokuthengiselana umnumzana Modi abe company yeFirst Mutual lezinye inhlanganiso lukhanya luphumelele okwamagama ngoba abantu baze ngobuningi kwenelisa ukuhlolwa abangamakhulu amanye lengxenye i-458 phakathi kwalabo abangaphezu kwekhulu i-127 kumele bayehlinzwa amehlo kuthi phose abangamachumi amabili i-18 banikezwe amangilazi okuvikela ilanga kuthi phose abalikhulu abangu-92 banikezwa amangilazi okubala ngimele i-Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku
umanyano we-European Union lamhlanje wazise ukuthi uzaqhelisa ngomnyaka izijeziso azethulela inkampani yeZimbabwe Defence Industries ngoba ibutho letheswa umlando wokubulala abantu ngomnyaka ka-2018. UPraxedis Jeremiah usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ugwalo olwethulwe ngabe-EU luveza ukubana abane abakhitshwe kuluhlu lwezijeziso zenotho babalisa umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga, umphathintambo wezokulima uPerence Shiri, isiphathamandla sebutho umnumzana Philip Valerio Spanda kanye lonkosikazi Grace Mugabe, umfelokazi kowayengumongameli Robert Mugabe. Lanxa laba bantu bakhitshwe kuluhlu lwabe-EU, umongameli Emerson Mnangagwa lezinye iziphathamandla zikahulumende wakhe lokhe bekuluhlu lukahulumende welemelika. Lo manyano uphinde waphuma lesinqumo sokuqhelisa izijeziso elazethulela inkampani kahulumende eZimbabwe Defence Industries ngomunye umnyaka ngenxa yokufunyanwa kwabebutho belecala lokudubula lokubulala abantu ngomnyaka 2018. Ugwalo oluphunyiswe ngabe EU luthi ukwengezwa kwezijeziso zeZimbabwe Defence Industries akuphazamisi ngitsho lakancane intuthuko yomnotho weZimbabwe, ukutshalwa kwemali elizweni kanye lomsebenzi wokuthengisela mana phakathi kweZimbabwe le-EU. Abanye inhlanganiso ezizimeleyo ezinjengabo Crisis in Zimbabwe Coalition laba mabandla aphikisayo agoqela ele-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa baveze ukujabulela inyathelo elithethwe ngabe-EU leli. Iningi labo bathi kukuhulumende kaMnangagwa ukuthi izijeziso zenotho lezi zikhitshwe zonke kusiya ngokuthi uselandela umbuso wentando kaZulu eqhuba kuhle ukhetho kanye lokulondoloza ilungelo loluntu. Umphathintambo wezobudlelwane beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba umnumzana Sibusiso Moyo wethule umbiko othi bayalamukela ngenjabulo enkulu inyathelo elithethwe ngabe-EU leli esithi kuveza ukubana isiqalisa ukuba lezithelo imizamo eyenziwa nguhulumende kaMnangagwa yokuletha inguquko elizweni. Umoyo uqhubeke ethi lezi zijeziso kumele zikhitshwe zonke ngokuphangisa, ikakhulu kathesi ilizwe libhekane lendlala enkulu. Lombiko uthi njalo bazaqhubeka bekhulumisana labe EU okuzasekelwa la ngumhlangano phakathi wamacelo omabili oqoqwe ngohlangu lalonyaka eBrussels kulandela owenzelwe eHarare nyakenye. I-EU ikhuthaze uhulumende weZimbabwe kubana aphange aguqule indlela aphatha ngayo intuthuko yezomnotho eyezombusazwe ukuze zikhitshwe zonke izijeziso zomnotho lezi. Yakhuthaza njalo ukuthi kwenziwe inkulumo ezimqotho phakathi kwamabandla ezombusazwe wonke elizweni. Ilinkuthazo iza ngesikhathi inkokele yamabandla amakhulu elizweni aphikisanayo uMongameli Mnangagwa loMnumzana Nelson Chamisa bedonselana ekuthini bakhulumisane. UMnangagwa esithi wasungula inkulumo phansi kohlelo olwePolitical Actors Dialogue Pollard, ngakho-ke uChamisa kabuye njengabanye bonke. Yena uChamisa esithi iPollard ngamandlwane nje, yena ufuna inkulumo ezilawulwa ngumlamlankunzi waphandle kwelizwe onjengomongameli kumbe owake waba ngumongameli welizwe. Ngimelaye iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguPraxitus Jeremiah.
Lamuhla likhefu lokukhumbula omongameli belemelika elithiwa yiPresident's Day. Leli khefu laqala ngomnyaka ka-1885 kunanzwa ilanga lokuzalwa kukamongameli George Washington, kodwa kathesi sokunanzwa bonke abake baba ngomongameli belemelika. Indawo eziningi bezivaliwe lanxa kwamanye ama-states leli khefu alinanzwa. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika, uMnumzana Raphael Mthombeni, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Leli lingathi litsha ngithi ngoba asilale thina leli khefu okuthokona i-President's Day. Kodwa-ke leli khefu elibonakala lingathi lihle ngoba likhefu lapho abantu abamakhona bakhangela izinto babheke emuva babheke phambili. Mina ukubona kwami
manje nxa uqathanisa lekhaya ubona ungani kungaba lekhefu lokunanza omongameli opresident eZimbabwe kwamunye umnyaka kwela kusasa?
Angazi njalo ukuthi kumbe kungaba khona into engaba njalo ukuthi kuthiwe khona ilanga likapresident. Ngingazi kumbe ngenxa yokubhoza okufanele lalukana okwakusenziwa ngumoyi umgabe okwe-birthday yakhe. Angithi kokungathi kuba i-holiday kuthiwe khona i-21st February, something like that. Phose kulokhu kungaphose kube njani ukuthi lilanga likapresident kuba i-holiday.
Kodwa ubona ngani ilanga elinjalo lingamukelwa nguZulu wonke yini, kumbe bakhona ababe bekhonona?
Bakhona ababe bekhonona, bangaba khona abakhononayo. Ngoba kuba kuhle nxa kuyukuthi upresident wakhona izinto zihamba kuhle, kodwa nxa izinto zingathi zihamba ziqhula kwesinye isikhathi, abantu bangakhonona ukuthi uvele kumotshelwane isikhathi, kumotshelwane ilanga kuthiwa President's Day. Kodwa-ke nxa eqhuba kuhle mbona ngathi lapha kabalandaba lakho kakhulu loko, loba uqhuba kuhle loba kawuqhubi kuhle nxa kulilanga likapresident, President's Day.
Lo-ke ngumnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma leStudio 7 ecingweni esedolobheni leTexas. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela inyathelo elithethwe ngumanyano we-European Union lokwethulela izijeziso zenotho ezinye iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe, kanye lokuqhelisa izijeziso ezethulelwa inkampani yeZimbabwe Defence Industries. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni, lingenelani kuhlelo. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso obona ngezempila kahle emhlabeni jikelele World Health Organization sibike ngemfa yomuntu wakuqala osebulewe ngumkhuhlane we-coronavirus kuzwekazi le-Africa esibhedlela sakwele Egypt. Unobhala obona ngezobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba u-Secretary of State Mike Pompeo osekwethekeleleni kwele Angola uncome kakhulu uMongameli João Lourenço ngomsebenzi wakhe wokulwisana lenkohlakalo. Izakhamizi zeCholocho ezisebenza kwele South Africa sezisungule umkhankaso wokuvuselela ukupenda lokuthengela imithi lemitshina isibhedlela esikhulu seCholocho leso abathi sikusimo esisibi njalo esidanisayo kakhulu. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Langamalungu enhlanganiso endosakusa Cholocho Community Development Trust ngesikhathi kuthene Johannesburg ekhanda amaqhinga okuthola uxhaso lokuvuselela isibhedlela esikhulu eCholocho, iCholocho Hospital. Osaphethe isikhundla sikamgcinihlalo walihlanganisa unkosikazi Ellen Dlovu ozalwa kwamakhaza iCholocho kodwa osakhe kosiphepha uthi njengesakhamizi seCholocho kubenza behlise izinyembezi ukubona isibhedlela sabo sesingamanxiwa anjeya.
Cholocho kulusizi, akula mbubo, akula makhetheli. Ma ugula, ugululele mbetheni uzutshone, omunye khanyeni. Kungela ukuthi bekubhale. Sathola kungela mtshina wokutesta iBP. Laba watshayo, bawatsha ngezandla. Imtshina yokuwatsha ayisebenzi. Even ama-toilet ayebhala ukuthi isambuzi kasisebenzi. Sidinga usizo bakithi.
Nkosikazi Ndlovu uthi ngesikhathi besiya kulesi sibhedlela besiya kupha uncedo ngekhefu lekhisimusi esanda kwedlula bathola abantwana abagulayo bembetha amathawulo aletha umhelo. Uthi phose yonke into eyenza isibhedlela kuthiwe isibhedlela ayisekho kuleya ndawo kukoqela ngitsho lengubo sewuzwisa usizi. Umnumzana Dennis Macala Nkomo odabuka eMkandume kosikende kuwadi 10 obuya abe ngusobhuku kuleyo ndawo uthi obakhathaza kakhulu ukuthi le klinika yakibo kosikende uphahla seluwobokele. Lokhu uthi kutsho ukuthi umuntu engagula usamelela kufa njengoba lesibhedlela esikhulu sekukomnyama obambile.
Cholocho mina ngokwazi kwami ngama-90s yayirefer abantu babe-refer from empilo bezolatshwa khona eCholocho plus njalo i-training center yamanensi befundela ukuba unensi kumbe befundela ukuba udokotela. So ngayindawo ekhangelelwa kakhulu impela ukuthi njengoba indawo efundisela amanensi ibe indawo ehlanzekileyo plus kukhanya lamatoilethi bathi amatoilethi asebenzi kuningi ukungasebenzi esibhedlela seCholocho.
Amalungu enhlanganiso endosakuse egoqela izalwane zeCholocho ezisezimbabwe lezihlala kwele South Africa nakwamanye amazwe athi afuna ukuvuselela lesi sibhedlela sibe ngezinye sezithenjiweyo elizweni. Kodwa ke umnumzana Khanyisani Ncube ongunobhala walenhlanganiso ukuthi ukuze konke lokho bakwenze badinga uxhaso kuye wonke olesifiso sokuba lesandla ekuvuselelweni kweCholocho Hospital.
Sananzelela ukuthi iCholocho is a very rich district inothe kakhulu kodwa sasilele emuva. Sasesithi iCholocho sizayithuthukisa ngezimali zethu eziphuma ezikhwameni zethu njengabantu baseCholocho. Futhi sizazama nokucela kuma-donors izimali. We've got our timber, we've got mineral wealth, sine wildlife, ivory. So yiwo la ama-resources esihlose ukuthi njengendosakusa siwasebenzise ukuthi sithuthukise iCholocho.
Ngokwamanje lenhlanganiso sithola usizo lokupenda indlu yokubelethela kulesi sibhedlela kanti bathi bebefisa ukusipenda sonke nxa bengathola uxhaso lwependa eningi. Inhlanganiso yendosakusa ebhaliswe ngokusemthethweni koBulawayo nyakenye ithi fisa zonke izakhamizi zeCholocho zibe ngamalunga okuyinto abathi izabapha amandla okuqhuba yonke imisebenzi yentuthuko edingwa ngabantu beCholocho. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Lumnyaka umkhosi wokuthakazelela uzibuse uzenzelwa koBulawayo okwakuqala selokhu ilizwe lathola uzibuse okweminyaka engamachumi amane adluleyo. Iminyaka yonke lomcimbi ubusenzelwa eHarare kuphela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelwa lwa impi yenkululeko omnumzana Max Mkandla.
sibuye kathesi le-independence ukuthi yenze lokobulawayo for the first five times. Kutho ukuthi lokhana kutshengisa ukuthi ngabantu labana sebebona ukuthi khona be-recognize ukuthi izibra lezapho zalindi wokuqala khona lokhu. Ngoba lokhana ukuthi khona bebebhotabhota besiya ngale nangale kuhlala kuthiwa yiharari harari. Nxa sebebuye khona lapha kobulawayo, imbona azani inhlonipho yona lana eyenziweyo. Ngoba lezi yinjongo ezingabe zikhona, but mina ngibona ngazani yinhlonipho enkulu kakhulu eyenziwe yona liyana ukuthi i-independence yayenziwe kobulawayo. Ubulawayo ingaze yathathwa njengabantu abangazenge vele bebekhona lempini, ingazani lokho esisegangeni. So labo abantu bobulawayo kumele besukume bekhangela khona lokhu ukuthi kathi labo abahlala besiya khona kuyini abakutholayo and so forth.
Abanye bayathandabuza ukuthi kanti ubulawayo uthweleni okukhanya kuhuga abezombusazwe ngesikhathi nxa kuyukuthi kudingwa amavoti. Ukubona njani wena ukuthi sonke isikhathi siyabona e-White City kokuke kwadubuka ibhomba, kwake kwaba lokunye ukudonselana kwabo-MDC lokunye okunjalo?
Ye, igazi labantu bakobulawayo emadebeleni lile-leadership when you come to intweni zomba ngazo lezo zomzabalazo. Njalo yikho kwaqalisela khona zonke izinto khona laphana, khonapho esiteni lemakhokhoba khona lapho. So i-White City yami vele iyazakala ngokwayo sibili ukuthi khona ilembali enkulu kakhulu ngezomzabalazo yona lezo. Kusukela kudala nakudala ngama-60s ibhora leli vele lalidlalelwa khona laphana e-White City. Kungela ama-WhatsApp lawa nabantu lani okwakukhona yibonakala nje kuphela ukuthi khona ibhura yayivele itshaya umthotha phansi ibiza abantu ukutani i-stadium sigcwele sigcwele senyanyeka. Kodwa kusuka nabantu abasuka kakudana khonale kubomtoko e-Manicaland khona le eHurungu. So i-network yayivele ikhona, kodwa-ke nxa sesikhangela-ke ngezombangazo sibili nobukhokheli hhayi kobulawayo kumbe emadebeleleni, yikho lapho kuvele okuthethwe khona esidukwini. Kuhlupha nje ukuthela nxa sokuywa khona ngale kuma-ministries and so forth nokunye okuizinto kuma-positions lapho kutholakala khona abantu bengapha emadebeleleni bethiywa ngaphandle, yikho lapho kubi khona lapho.
Alo-ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ubekhuluma le-Studio 7 ecingweni ekwabulawayo. Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu ele Arinel uKhutsi Mandire uthi iqembu lakhe lizabe likhangelelwe kakhulu ngabalandeli bomdlalo wenguqu ngemva kokusila kwalo ekugunyulweni kusigaba se-Southern Region Division 1. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu le-Arnel ngelinye lamaqembu abegunyulwe kusigaba se-Southern Region Division 1 ekupheleni kwesizini yanyaka enye, kodwa inhlanganiso yezifa Southern Region ikubone kufanele ukuba leli qembu limenywe ukuba liphenduke ngoba lingelinye lamaqembu amalutshwane abesenelisa ukubhadala inhlawulo ezidingakalayo engabanjwanga ngamandla. Ngemva kokuphiwa kwalo elinye ithuba ukuba lidlale njalo kusigaba se-Southern Region Division 1, iqembu leli liqhatshe umqeqeshi uMandire yena obeqeqesha iqembu le-CU nyaka enye, lona elike laba ngelinye lamaqembu abehlezi phezu kwengalane yemiklomelo ngehlandla qala ele midlalo. Ekhuluma ngemva kwemidlalo yokuzwana amandla iqembu lakhe elidlale le qembu lebolawe sithi ngempela viye edlileyo, uMandire uthe umkhulu umsebenzi ababhekane lawo njengabaqeqetshi abatsha baleli qembu.
Into ekhona ukuthi bafuna ukulolonga abafana ukuthi at least masiyadlala ama-games kube lula. Abafana abaningi ngabafana abasha ababuyayo from amanye ama-clubs and given the history ye-team yokuthi ade relegatiwe, vele it's pressure kithi thina esibuyile ama-coaches and the new players esikhona. But hopefully with today's performance siyakwanisa ukuthi siyakhe phezu kwakhonokho then sikompite in the league.
Kwimidlalo emibili edlalwe yeli qembu le-Arnel lele Bulawayo City, owakuqala uphelele Bulawayo City lingqobe nge-5 kanya, kuthi kwesibili iqembu leBulawayo City linqobe nge-2-1. UMandire uthi balamaviki amabili beqale amalungiselelo abo alonyaka njalo bazaqhubekela phambili bedlala imidlalo yokuzwana amandla lamaqembu adlala kusigaba saphezulu ukuze bakhethe abadlali abalohlonzi abangamela umsindo wokudlala kusigaba se-Southern Region Division 1. Kusenjalo iqembu leMossi Rovers elisedolobheni lase-Victoria Falls selikhangelelwa njengelinye lamaqembu angaphakamisa isicoco lonyaka kusigaba se-Southern Region Division 1 ngemva kokuba lithenge abadlali abaningi abezinga laphezulu. Abanye babo asebeke bancedisa amanye amaqembu ubathole ilungelo lokuyadlala kusigaba se-Premier Soccer League. Laba badlali ngabadlalisa abangenise iqembu leBulawayo City nyakenye abathi uFizwel Madazi, uChris Emakweri, uDaryl Nyandoro kanye loThabani Goredema. Abadlali laba balandele umqeqeshi obeqeqetha iqembu leBulawayo City nyakenye uTry Ncube, ikanti abanye abadlali asebeke badlala ku-PSL ngababalisa uNozinti, uWellington Muya, uThakunda Muzuva kanye loMakathi Dube. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji, singakagqibi uhlelo lwethu ke sikhangele inhloko zendaba. Usimalukhulu webhanga lesizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe uDr. John Manguja uthi ukusetshenziswa kwemali yelizwe kuqhubekela phambili kuhle. Abenhlanganiso yeLions International babuthanise izakhamizi zakobulawayo emkhosini wokuzinceda. Sigqibeke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, lingakhohlwa olunye uhlelo ekuseni ngowa past 6 lelayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.